Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takamirira kuti vese vanoda kugaya upfu vane makambani iwayo tionaiwo kuti maisa maapplication forms enyu kuindustry and commerce.
Hurumende yoedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu muzvitoro. Tine hurukuro negurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza.
If you allow market kuti ifunction normal mamillers ane capacity yekuita hupfu nechibage zvinodyiwa muno.
Asi mwe mtedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vanoti hurumende yapererwa nemazano. Vatakawafira Joe nava Raymond Majongwe vanoti havachadi kukwidzazve mune dzimwe tsarudzo dzePTUZ. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu uye yakatoita musangano nevanogaya hupfu kuti vazeye kuti vogadzirisa sei dambudziko iri. Asi vanogaya hupfu vataura neStudio 7 vasingadi kudomwa nemazita vanoti danho rehurumende rekuti vatange vatenga chibage chichidhura votengesa nemutengo uri pasi netarisiro yekuzopiwa mari nehurumende idanho rinonetsa zvikuru uye havasi kuwirirana naro. Vanotiwo pane dzimwe mari dzavakashandisa kare dzavasati vapiwa nehurumende. Nyaya yedambudziko iri yakabudawo pachirongwa chekuchenesa nyika chakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kukuwadzana nemusi wechishanu. Vanhu vakaudza vaMnangagwa kuti hupfu huri kudhura uye wakachipa wacho hausi kuwanika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Nzenza.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives e Grain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment e government anoti e GMB ve finance neve kuagriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies, zvichireva kuti hupfu kana wanga wakwira kusvika pa 110 mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura, 110 pa 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati taakudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa 50, vamora kuzostavo pa 57, asi ndomadzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Chinangwa chacho chinenge chiri chei chaizvo apa?
Kuti mamillers muchapuwa mari yekuti makwanisa kudzikisa mutengo wehupfu kuitira kuti vanhu vese vawane kuguta. Asi chatiri kusimbisa isu seMinistry of Industry and Commerce ndechekuti mamillers hamufanirwe kupuwa mari imi musati maisa hupfu hwacho muzvitoro. Saka takamirira kuti vese vanoda kugaya upfu vane makambani iwayo tionaiwo kuti maisa maapplication forms enyu kuindustry and commerce. kana mchinga maaisa pane ma requirements amuri kutoziva vazhinji vacho anofarunga kunga aripo.
Tipewo muenzaniso wezviri kudiwa izvi.
Ma tax compliance certificates, ma company registration, zvese izvozvo zvinodiwa. Kana mauya nazvo kuindustry and commerce, munobva mazopuwa mvumo yekuti muchikwanisa kuwana chibage, mukwanisa kunogaya hupfu homba wawanika wakachipa kuruzhinji rwevanhu.
Ngurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira tinorerekera, tabatawo mumwe wevatedzeri vemutungamiri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatenda IBT.
Munhu wese ari kuziva kuti tine shortage yechibage. Zimbabwe yakaproduce about 600,000 metric tons ichida iyo pagore around 1.5 to 2 million metric tons. Saka kuti chibage chipinde munomu pane zvinhu zvitatu zvinofanira kunge zvichiitika. Number one, madona anouya nechibage, but we can't rely nemadonors vana World Food Program, vana World Bank nema embassies akafanana kunyanyanya United States of America, USAID neDFID. Chechipiri mamillers, if you allow market kuti ifunctione normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa munomu.
Izvi zvakamboitika here imi muri muhurumende uye makazvigadzirisa sei?
Mugore ra2010 takamboita drought, but we allowed mamillers nemarket iyo kuti iuise chibage. Inouisa, but in Zimbabwe at the present moment two things are a problem. Chekutanga inyaya yekuti mamillers aya haasina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion yemonetary policy inoreva kuti miller angatsvage pa4th Street public market US dollar, onotenga chibage kuSouth Africa kana kuti hupfu kuSouth Africa kana kuti kuBrazil, ozochitengesa nebondi ozoshaya mari yekubhadhara. So the monetary policy is killing the capacity of millers to import. Chechipiri, you cannot continue playing football nema policies. Kunyanyanya kamutemo kakakaiswa naParent Shield kana on the Federal Instrument 145 of 2019 kakataura kuti munhu wese anofanira kungotenga chibage from GMP or kutengesera ku GMP. That put my millers out of business. To then come back again to those millers and say ichagai mari vane ichaga mari kupi when it's illegal to buy foreign currency on the black market. Two, tozokubhadharai, but which miller will be made enough to say ndashandisa mari yangu yemuhomwe hurumende inozondibhadhara when it's a broke government. So once again the nyaya yechibage iri kupruva kuti tine hurumende isingazive zvainoita, isina hanya nevanhu. Ende chiri kunetsa apa ende chichanetsa ndechekuti we are already in the middle of a skating drought. Ndatenderera Zimbabwe yese, kwana Murehwa, kwana Mutoko, kuodzani, kwamutare, chibage kukasaya mvura in the next week chichaoma. So tatomunzara already for the 2020 season. So zvireva kuti panotoda broad strategy, serious strategy yekuti chibage chichipinda munomu. Bearing in mind yekuti there's a drought or below normal rainfall in South Africa. There's a drought or below normal rainfall in Malawi and in Zambia. So the charge is also because of a government which doesn't know what it is doing, a government which doesn't care. Munano zvanevanhu kunzi zvinhu zvadhura, nyama yadhura, omwatatuka kunzi idyai mavegetable. Asi yotozvinonodya nyama musi yotakakona kudya mazondo muprivate jet. That's the kind of government which we are dealing with.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatenda IBT vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe nemunyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe avo vasarudzwa zvakare kutungamira sangano iri paCongress yapera paBelvedere Teachers College muHarare nhasi vanoti havachadi kukwikwidza mune dzimwe sarudzo dzichatevera sezvo ushe huri madzoro. Mukuziya nezveCongress iyi tabata Dr. Joe.
Ndingati zvinenge zvafamba zvakanaka, maleaders akawanda aritenewa kwawanikwawo vamwe vashanu vauya vanyuwani. Saka Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mungatiudza kuti ndianani vari pazvinzvimbo zvipi?
Pa president pana takawafira Joe. Vice president pana Nokutula Dlabangana. Secretary General pana Raymond Majongwe. Information and publicity pana Peter Machenjera. Secretary for teachers living with the disability pana Abiot Moyo. Pa ma project pana wanonzi Gwazeni. Pa health and safety pana Munjodzi. Pa international relations pana Koni Maugara. Pa young teacher representative pana Sivanda. Ndinofunga ndio ma position abuda pa taita Congress nhasi uno.
Mungatudza kuti imwe Congress inozoitwa rini?
Imwe Congress inozoitwa in 5 years. Ndikangara kuti taura ndechekuti inini na Majongwe tataura vanoti sarudza kuti ndinofunga kedu panenge pakwana. Takambo mhanyawo takuda kutire na vangu tovambo mhanyawo. Saka next leadership tinenge tichimbozororawo nokuti tinenge tamhanyawo mujawo wedu unenge wakwana ndo last term of office yedu.
Saka munenge makuzodi manje apa munenge muchipinda mune zvimwe zvigaro here kana kuti makutosiyana nezvePTVZ?
Tingango zo advisor otiri kure asi toda kuti tiwanewo vamwe vechidiki vambotungamirirawo nokuti ukazogarisa panzvimbo hauzooni zvakashata. Timbopawo vamwe mukanawo vakwanise kutora union vamboendawo nayo pamwe vanga mhanyawo zvinopfuura isu tinenge taneta nokuti patamhanyawo pakwana uyezve pakuru patakamhanya.
Avo vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vachitaura vari parunare muHarare. Mutumbi waGeneral Qasem Soleimani vekuIran vakaurayiwa nendege yekusora yemhando yedrone yekuAmerica pavaishanya kuIraq nemusi wechishanu wasvika munyika iyi uye zvuru zvemazana evanhu zvange zviri mumigwagwa zvichivachema. MuIraq paramende yemunyika iyi yavhota nhasi kuti mauto eAmerica ari munyika iyi anofanira kubuda. Asi zvave kuhurumende yeIran kuti yoita izvi here kana kuti kwete. Iran inoti iri kuzodzorerawo zvakasimba kuurayiwa kwaGeneral Suleiman, asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti Iran ikangoita izvi icharangwa zvakaomarara neAmerica uye vane nzvimbo dzavakatoteya kuti Iran ikarwisa America dzinoparadzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch.
Zvina kujeka vanhu vachinzi vavhunduka kuti kuurayiwa kwakaitwa mukuru wemauto wekuIrani muIraq kunogonera kukonzera kuti pave nekurwisana uyezve pasave nekugadzikana kwakanaka kunzvimbo yeMiddle East. Idambudziko guru kwazvo vanhu vazhinji vakabatira hana mumaoko izvozvi pasina anoyatsoziva kuti ramangwana richavei panyaya yerunyararo kunyika dzeIraq neIran.
Imi muri kushanya kuBritain pari zvino, mapepa nawo ari kuti kudii uye vanhuwo vari kuti kudii vamuri kunzwawo vachitaura nezvenyaya?
Mapepa nawo mazhinji kune kuBritain ari kupa nhoroondo yekuti chii chaakuitika vanhu vari kuchema Qasem Soleiman mukuru wemauto ekuIran akapondwa uyezve vazhinji vachibvunza kuti ko zvava kureva here kuti hondo yavaipedo hondo nenyika dzeIraq neIran neAmerica. Zvakarewo vanhu vazhinji vari kuedza kuona kuti mukuru weAmerica vaTrump vachaenda mberi here nezvavari kutaura zvekuti vane nzvimbo dzinodarika 52 dzakanongedzerwa dzekuti America inogona kukurumidza kuparadza mukati meIran kana pakada kuitwa mvonga mupopoto. Asi ruzhinjiwo ruri kushushikana kuti hondo iyoyo ikamuka inogona kuzopararira, haizoperi iri yekunzvimbo yeMiddle East chete, asi inogona kubva yapararira yogona kuita hondo yepasi rose.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vachitaura vari parunare kuBritain. Mutauriri wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks vatinashe Farao vanoti mvura yakamboti nani nayei yabatsira zvikuru kuti mhuka dzakange dzopera nenyaya yekushaya mvura yekunwa dzave kuraramawo zviri nani. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kunochengetwa mhuka, Tabata vaFarao.
Mvura kana ichinge yanaya, mhuka dzedu dzinenge dziwana mvura dzinoita kuti hadzichakwanisi kufamba kuenda munogara vanhu. Asi kana mvura yashoma, dzinenge dzakufambawo nzendo dzakareba dzekuti dziwane mvura nekudziwane chikafu. Asi pari zvino mamirira zvasiyana kuti mvura iriko yambonaya, saka patinotiwo maartificial water holes edu ane mvura nedzimwewo kumwe kunenge kune mvura, saka handioni sekuti dambudziko rifipo rakanyanya.
Muchiri kuchera zvibhorani here kana kuti mambomira manje?
Zvibhorani zvatakakwanisa kuchera kubva patsemuenzaniso kuHwange National Park payakatanga muna 1928 pakanga pasina chibhorani. Chibhorani chakatanga kucherwa chakacherwa mugore ra1930. Asi kubva mugore ra1930 kusvika pari zvino taane zvibhorani zvinosvika zana, kudarika zana zvatinazvo zvatinoshandisa kuti mhuka dzedu dziwane mvura.
Saka mungati hapasina mhuka dziri kufa pari zvino nenyaya yekushaya mvura iyi?
Hatisati takwanisa kuwana imwe mhuka yakafa kunze kubva kwatanga kunaya mvura.
Saka muzororo iri maonawo here vashanyi vakawanda vachishanyira nzvimbo idzi?
Vashanyi vakawanda tisati tamboona zvakadaro, hatisati tamboona zvinhu zvakadaro nekuti vashanyi vakawanda. Ende chiri kutinakidza ndechekuti vashanyi vari kuuya vashanyi vemuno munyika, zvinova zviri kuenderana neurongwa hwehurumende hwekuti tofanira kuti vashanyi vemuno muZimbabwe vaonewo zvatinazvo, kunga kuVictoria Falls kumapopoma kunyange kunochengetedzwa mhuka, kune mhuka dzedu kuri kuwanda vanhu vanova vagari vemuno. Zviri kuenderana nehurumende muono wayo wekuti mugore ra2030 munge vanhu vakugarawo zvakanaka zvepamusoro. Ende zviri kukonzerwa nekuti isusu mitengo yatinoti vanhu vakwanise kupinda mumapaki mitengo inoenderanawo nemaonero anoita vanhu vemuZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weZimParks vatinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave.
Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chekutanga chegore rino ra2020 chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaItai Masango avo vakabva kuvhura chikoro. Vamasango, ndinomugamuchira muchirongwa. Mukoma wangu, zviri kufamba here?
Ya, zviri kufamba zvimukoma maishi.
Makorokoto katasvika mune gore idzva ra2020.
Tese mukoma wangu.
Vamasango, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pechikoro chenyu.
Chikatava tivhure chikoro chinonzi Upside Driving School. Taida kuimpower vanhu vechidiki vanga vasina mabasa. Saka neumwe wangu anonzi Upside takaunganidza mari yedu tikatenga rori. Rori iri tinoita zvekutorosa vanhu malicense. Tinovadzidzisa kuti vanyore maprofeshona avo vapase. Tovadzidzisa zvekuti vagone kudhiraivha. Vozoenda road test yavo vaibva. Saka tiri kubatsira vanhu kubva kumativi akasiyana siyana muchiredzi.
Kunze kwekudzidzisa vanhu nyaya dzekutyaira mota pane zvimwe here zvavanodzidza
ya vanenge vachizodzidzira kumabasa ekuzoshandira vachiziva kuti malicense ndovanozondoshandisa kana vabuda kunze vachiita nana sauti nezvimwe zvakangodaro
aiwa takunzwa zvakanaka chiudzaiwo kwavanhu kuti pavanouyawo kuchikoro chenyu vanenge vakatarisira kudzidza zvinhu zvakadii
kana vauya kuchikoro kwedu tinovadzidzisa kuobserva mitemo yemuroad kuti vagozova madrivers ari capable nekutyaira motikari isu tikanewo tikurudzira vanhu nechekuti vatore maclass 2 ndovatinonyaya kukurudzira vanhu
hii ndava muchivakurudzira kuti vatore maclass 2
maclass 2 anowanisa mabasa ekumarori chekuti mota diki unodrivhawo neclass 2 yako
tichitarisa nyaya yemabasa matsanangura mukati vanhu vazhinji munovakurudzira kuti vatore maclass 2 nekuti vanozokwanisawo kudrivha marori kunze kwekudrivha marori vanokwanisawo kuwana mabasa akasiyana-siyana here
kuvanhu vachinotenga mota dzavo kunze kuna mutanzania vanenge vachida vanhu vanovadrivhira zvakawandisa zvinoitwa kana munhu ane license hambozochoni
maclasses enyu anotora nguva yakareba zvakadii
kana munhu akatibata achida license aminimum of 10 days munhu anenge ane license yake mutemo wemuzimbabwe unoti kana professional ikanyorwa inotesta munhu after 7 days saka isinongopa munhu aminimum of 10 days tichimudzidzisa mota wedha angagara achigona kudrivha andanga asingagoni todzidzisa munhu mota kusvika aibva pa 10 days munhu anenge ava nelicense yake muhomwe yakusekerera
vamasango chii chakakupai shuviro yekuda kuvhura chikoro chine chinangwa chekudzidzisa vanhu zvakadai
zvanga zviripo zvaita kuti isusu tichiwanawo mari vanhu vachibatsirikawo saka yainguva nyaya yekungobatsirana kuti isusu tine chatinacho vanhu vobatsirikawo nezvanazvo asi shuviro yedu yange yairei kuti vanhu vatore malicense chero vamwe vanhukadzi totovakurudzira vanotouya kuchikoro kwedu kwakatowanziwa
mataura mukati munobatika kuchiredzi kana vachida kukubatai vanokubatai sei
isusu tinowanikwa pa540 Lion Drive panonzi paDMT ndo patinowanikwa ndo pane maofisisi yedu ipapo asi mota yedu diki iri paEdgars kubva makuseni kusvika manheru nekuti ndo nemabasa mashoma tinoda vanhu vese kuti vauye kuupside driving school vatore malicense wedha tinokutaurira nevanhu wedha vane mari yakakwana kana kuti havana tichatongoda ndekuti malicense tichiita mapayment plan vanhu vaisa malicense muhomwe
kune zvimwewo zvikoro zvinoenda kune vanhu ndikati horaiti ndiroda kuenda kudriving school vanouya vachinditora nemota yavo vonditenderedza vondidzidzisawo marules pamugwagwa munoita zvinhu zvakafanana here
kana vari vanhu velocal toita izvozvo kana vari vekure ndovatinozopa pekugara tichiswera tinavo tinda navo kumalessons avo kana tine maroad test tinda navo kwavid vachindoona vamwe vavo vachipinda zvinovakurudzira kuti vave motivated vakwanise kuzotora malicense avo vachiziva kuti zvinhu zvirinyore
tichipeta chirongwa chedu chevechidiki nhasi ipai kandiraiwo mazoenyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe
chandinobanza kukurudzira vanhu kutatire malicense havazo nyanyi kushayiwa zvekuita muupenyu isusu tinobatika pa540 Lion Drive pafacebook ndiripo nhamba dzangu dzefoni dzandobatika zvese pakufona nepawhatsapp +263 774 362 646
aiwa takunzwa zvakanaka vamasango tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi manero
ya maita basa mukomana wechi
Muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa the connection apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika anokuonekai nemufaro ndini wenyu mike hove muri yezimbabwe tosangana nemusi wechipiri bye
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
makadini vateereri ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuva nemi mune chimwezve chirongwa chezvechitendero nguva zhinji tinoona njodzi dzichiitika vanhu vazhinji vachifa kusanganisira vana vadiki nguva zhinji tinoona vanhu vatinoziva kuti vanhu vakanaka zvikuru vachiwirwa nematambudziko avasingagoni kupedza kangani tichiona vanhu vachinetseka neurwere upenyu hwavo hwese mwari anenge aripiko pese apa kosei mwari achitendera vanhu vakanaka nevana vadiki kupinda munjodzi kuchibatsira kunzwisisa izvi ngatitambirei zvekare Reverend Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuMinnesota munomu America. Reverend Makai Makadi nenyu.
Aiwa tinofara vahwande Makadi iko ine Makadi vateereri.
Chona kuti mutibatsirewe kuti ko sei Mwari achitendera vanhu vakanaka nevana vadiki kupinda munjodzi.
Aiwa tinotenda vahwande. Ii yanikati muchirungu subject yakanyanyisa kukura. Chandinoda kutanga kupindura ndechekuti ndibva nangova clear kubva kwekutanga kuti hachisi chokwadi kuti Mwari ndivo vanokonzera zvakaipa kuti zviitike panyika. Nyaya yacho inobvira kare kare. Bhaibheri soko raMwari rinotidzidzisa kuti Mwari akanga akasika. Ndingangoti zvisikwa zvake, ndingati vatumwa vakanga vari zvisikwa. Zvakanga zvakasikwa naJehovha isu tisati tasvikwa panye. Asi pakati pezvisikwa zvaMwari pakanga pane mutumwa mumwe chete pakati pevatumwa. Mwari wasika munhu. Bhaibheri soko raMwari rinoti wakamupa simba rekuti munhu atonge zvinokambaira zvose zviri panyika. Zvakapiwa munhu. Asi zvapiwa munhu tinoenda pana Genesis chapter 3 tinoona zvekare Lucifer uya asvika zvakare akubvunza munhu kuti naiwe Mwari akakuti here ukadya muti uyu uchazofa. Munhu audzwa naMwari naiye akabvuma kudhauta zvakaitwa naJehovha akatora muti akadya. Ndopakauya kukoniwa kwemunhu. Takatora simba ratakanga tapiwa rekutonga nyika ino chiri muvepo hwaMwari tikatambidza kuno wakaita.
Kana tichiona zvinhu zvakadai zvichiitika tingada kubvunzawo kuti iye nyadenga Mwari anoregerei kupindira kuti zvinhu zvakaipa izvi zvisaramba zvichiitika kuvana vadiki kana kuti kuvanhu vakanaka.
Mwari paakasika munhu panyika amupa simba amupa utano nekuti ndizvo zvakaita kudenga. Munhu akanga ane utano, munhu akanga aine zvose nekuda kwechivi chakauya panyika. Aya maconsequences ezvivi zvakaitika pakutanga paya pakudonha kwemunhu. Asi manje soko raMwari rinochitidzidzisa manje kuti Mwari nekuda kwenyasha dzake akaita semunhu abereka mwana wake. Wabereka mwana wako wosungwa maoko wonzi izvo mwana wako ari kutotywa wakatarisa asi waukwanise kuti umubate. Chikonzero ndechekuti Mwari akapa free will kumunhu. Mwari akapa free will kuvatumwa. Mwari haagoni kumanikidza vanhu kuti uyai ndikuprotektei. Yaive wiwi yemunhu kubuda muprotection yaMwari kualawa Satani nezvakaipa kuti zvitonge munhu zvatinova zvakakusafa nazvo maconsequence zuva ranhasi uno. Mwari haagoni kumanikidza hunde matambudziko anouya atirambi. Asi takapuwa simba pamusoro pazvo. Takapuwa pamusoro simba pamusoro pezvirwere. Mwari haana kunza zvakaipa. Zvakaipa zvakauya newakaipa naSatani. Asi wakatidzorera dzasimba redominion nekuda kwokugamuchira Kristu Jesu. Asi nekuda kwokuti hatizive kuti takadzorerwa simba tinoramba tichingosafa. Asi Jehovha unoti ndakupai simba kuti mukwanise kugadzirisa mamirira ezvinhu zvakaita panyika.
Namashoko iwayo abva kuna Reverend Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kudunhu reMinnesota muno muAmerica. Tinotenda zvikuru nekutsanangurira kwataitwa. Tinotenda zvikuru mufundisi Makai.
Mazvita enyu vahwande
vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti tikasangana zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Tipawo kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yoedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu. Asi vanopikisa vanoti hurumende yapererwa nemazano. Vatakavafira Zhou navaRaymond Majongwe vanoti havachadi kukwidza musarudzo dzinotevera dzePTUZ. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku izikadu.